manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiriri wezengeza West Mparamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze kwavanga vachirapwa. Mumwe murume wekumbire ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzadu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiriri wezengeza West Mparamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vasvika munyika nhasi mangwanani mushure mekupedza mwedzi mina vari kunze kwenyika uko vanoti vanga vachirapwa. VaScala vanoti vasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport zvisina dambudziko, kunyange hazvo paive nevamwe mubato riri kutonga reZANU PF vaikurudzira kuti vasungwe pavanodzoka munyika vachivapomera mhosva yekutaura manyepo avanoti akanangana nekusvibisa zita renyika kunze kwavanga vari. Izvi zvinotevera kutaura kwakaita VaScala musi wa15 Chivabvu kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland uko vakati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. VaScala vanoti vakatyorerwawo kodzero dzavo mushure mekugara mujeri kwemazuva mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595 days. Tabata VaScala kuti tinzwe mafambiro avaita pavadzoka nhasi munyika.
Takafamba zvakanaka zvikuru. Sokuziva kwenyu kwokuti ndanga ndakamboenda kunoti ndinocherekedzwa utano hwangu. Saka nyaya idzodzo dzakapera ndodzatsvakisa kuti ndidzoke kunyika pari zvino. Ndadzoka nhasi mangwanani nenguva dza8:35 AM.
Tinoona kuti madzoka papa ine vamwe vanga vaine kurudziro zvikuru mubato reZANU PF yekuti VaScala vanofanira kusungwa vakataura zvinosvibisa nyika pavanga vari kuGeneva. Matambirwa sei?
Hapana chakaipa chandaona chaitwa paairport. Hongu zviri pachena kuti kudzoka kwangu hakungangoitwi kudzoka kunenge kusingaonekwi neava state security agencies. For sure ndasvikawo vatumira wamashoko vakati ha VaScala vasvika vatorwa nemota mbiri Toyota Fortuner neJaguar ine manumber plates akati akati. Tavaona vasvika vabva vatorwa vakatiziswa vakaendeswa kugumba kwavo. Ndo mashoko andangonzwa kuti ndo avafambisa security dzepaairport kuti vazivisa kumaofisi kwavo nekuvakuru kuti VaScala vasvika uye vazotorwa nemota dzine manumber plates anotevera.
Taona kuti madzoka munyika VaScala vamwe vachiti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munguva ino zvikuru pakatariswa kuti nyika iri kuda kuita musangano weSADC mwedzi unouya. Munoti nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Nyaya yokutyorwa kodzero dzavanhu inyaya iri kugara ichinetsa munyika medu kwemakore akawanda. Ini maonero angu ndokuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti kodzero dzomwana womuZimbabwe dzakakosheseswa uye dzinokosheseswa pasi rino rose. Saka zvose zviri kuitika izvi sokushungurudzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vamwe vari mutongo izvozvi vana Jameson Timber navamwe 78 vokuAvondale uku hazvikisi kutsveta nyika yedu mugwara rakajeka pasino rose. Ya ikwese kwananga tichisvika yanga chingofunzwa kuti ko chii chiri kuitika navanhu vanoshungwa. Indikati ima mtu wazizio kuti ndakagara here mazuva 595 ndiri mutrongo muchikurubi maximum prison. Pasina mhaka yandapara asi kuri kungochinyirwa chete. Saka nyaya yeudzvinyiriri iyi nokutyora kodzero dzavanhu inofanira kuti imiswe munyika medu. Hatingagari tiri vanhu vokungoshungurudzwa uye nokungoshungurudzana munyika yedu yechizvaro. Hazvinaki izvozvo.
Saka inomiswa sei nyaya iyi vasikana?
Nyaya iripo ndeyokuti pasi rino rose riri kungoonawo zviri kuitika. Saka rinofanira kuti rigare pasi roongorore kuti ko nyaya idzi nemhaka yekodzero dzavana vezimbabwe dzichingotyorwa nguva nenguva. Saka inyaya yakakurisisa zvikuru kwazvo nokuti pasi rino rose rinofanira kuti ritaure kuti kutyorwa kwekodzero dzavanhu muzimbabwe kunofanira kuti kumiswe nokuti hatingaiti nyika yavanhu vanogara vachishungurudzwa misi nenguva.
Vanga vari vaimbovemiriri wezengesa West mudare reparamende uye vari sachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nekudzoka munyika kwavaScala tichitarisa kuridziro yevamwe mubato rezano PF yekuti vanofanirwa kusungwa.
VaJob Scala kunyanga havo vakaita musarinya yavakaita vachikodzera miromo isina kufanira vachisorobodza nyika yavo kutyora mutemo wenyika. Zimbabwe yaratidza kuti aiwa hatingodenwa nedombo reKeni Senyuchi. Tinosiya munhu azviitire zvaada kuita asi akazoswara dzatozomubata. Saka kusasuba kwaitwa apa tinongoratidza kuti aiwa hatisi kutakana kuedza kutambudza vanopikisana nehurumende kana vanopikisana nebato riri kutonga, asi tiri kuda kuvaka gutsa ruzhinji.
Asika Dr. Mavhaza, tinoona kuti mazuva apera kune vakawanda mubato renyerezano PF vaikurudzira kuti vaScala vasungwe vachiti vasvibisa nyika pavanga vari kuGeneva kumusangano uku.
VaJob Scala vanga vaudza kwavari kubva kuti handa kunosungwa mangwana chaine ndinoenda dovharirwa. Asi Zimbabwe yaratidza aiwa hatisi vanhu vanongomhanya mhanya kunosunga munhu. Tangovasiya tikati aiwa ngavaridze mubhedha vangavada kurara anorarapo yega. Bato rezano PF ibato rinoita gutsa ruzhinji, rinonzwa mashoko emunhu wese. Zvinonetsa kuti titedzere soko remumwe nemumwe. Saka tinoteerera toona kuti ehe zvavataura hazvina kuipa masungiro avo. Asi tikazoona zviri mberi hatidi kuramba tichingoda kuedza kusvibisa zita renyika nenharada danhubu dzinoda kuedza kudenha kuti vasungwe vagowana matauriro. Takati aiwa zvakadai zvikaizvi tinosiya zvakadaro. Isusu senyika kana zvebato riri kutonga tinokurudzira kuguta ruzhinji muvanhu vakasununguka kutaura zvaanoda. Zimbabwe inyika yababa, inyika yedu tese.
Tanzwawo vevaScala vachitaura kuti vari kushushikana nekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa muZimbabwe uye vati havasi kuzozora tsvimbo pakutaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti
vaScala vanoda kunyangadza pavanogara. Havasi kuzviitira kuti vane shungu nevana veZimbabwe. Vari kuzviitira kuti varoda kuti vaikunzi vagoona kuti vanoitwa sei kana pane zvaitika vagonyomba nyika yavo. Saka mataura avari kuita kana vachinge vaona kodzero dzevanhu dzichityorwa vane kodzero yekutaura kuti matyora kodzero apa neapa. Kana vachinge vanyeba tine kodzero yekuvabvunza kuti ndepati patyorwa vagotiratidzavo. Asi hazvina kuipa kuti kana munhu ane chaanzwa nechaona angaataure nekuti nyika yedu nyika yakasununguka. Ndo zvakarwirwa muZimbabwe kuti vanhu vasununguke vataure semaonero avo. ZANU-PF haikurambidze, haikumbunyikidze ende haivhare muromo. Inokusiya uchitaura kana ukachana chokwadi chinotedzera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mumwe murume ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa wekuward 15 kumbire mudunhu remashonaland central vafanuro chagonda vanonzi vakaurayiwa nenzou nezuro mushure mekunge vaenda musango riri pedyo nemusha wavo kunotema mapango. Vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu iri vaBlessing Karembera vanoti chiitiko ichi chiitiko chinosiririsa zvikuru pachitariswa kuti upenyu hwevanhu huri kuramba huchirasika nekuda kwemhuka dzesango. Vakarembera vanoti mazuva mashoma adarika kune zviitiko zvakadai zvakawanda zvakaitika mudunhu iri, vachiti dambudziko iri rave kuwedzerwa nenzara yakatarisana nenyika iyo iri kubatawo mhuka dzesango. Taedza kubata mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinashe Farau kuti tinzwe divirawo panyaya iyi, asi vanga vasati vapindura mifunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita navakarembera.
Tine hama inonzi Fano Chagonda, uyo angaenda musango ari kunotemawo mapango ndokuchibva asangana nedambudziko rekuzovhiringidzwa nenzou ichibva yaita kuti upenyu hwake huve hunopfuura. So ndodambudziko ratawana iri kune hama yedu Fano Chagonda.
Ndeke kutanga here kuti musangana netsaona yakadai munzvimbo iyi?
Nzou dzagara dzichikonzera matambudziko akadai muri munzvimbo yeMbire constituents. Tingati kumasuka kune imwe futi hama yakaurawa nenzou, then kumajinga kune imwe futi hama yakasangana nedambudziko iroro. Matambudziko agara achiwanika munzvimbo yeMbire constituents yekuti vanhu vanourawa nemhuka kwete nenzou chete, asi uye vamwe vanourawa kunyangwe neshumba.
Makazivisa here veZimbabwe National Parks and Wildlife Management, uye vane matanha vari kutorawo here kana makavazivisa?
Sekunzwa kwandaita maererano neNational Parks, zvanzi vari kubatsira nekofini uye nechikafu pamariro emushakabvu, uyezve vanga vachitsvaga nzou yacho kuti vave vanozoipfuura. Ndo mashoko andaudzwa nehama dzepedwo. Saka tinoda kutenda veParks vari kuita basa rakanaka iroro rekunge vachichengetedzawo mhuka kuti dzisasangana nevanhu pachizowanikwa matambudziko akafanana neaya.
Sekuona kwenyu vakarembera, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti mhuka dzesango dzisaramba dzichikanganisa kana kutora upenyu hwevanhu?
Isu sevagari vemuMbire constituency, zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe nekuisa waya inoganhurawo mhuka nevanhu kuti pasave nedambudziko rakafanana neirori, uye vanhu vadzidziswe nenyaya yegame park kuti waya ichengetedzwe kuti vanhu vasazovandalize kana kuti vasazoenda vachinotora waya idzodzo vachizoshandisawo zvimwe zvisinei nechekuita nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu reMbire kuMashonaland Central, vaBlessing Karembera vari parunhare kwakare kuMbire neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael azivisa nhasi kuti arwisa usiku nzvimbo inochengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah muLebanon, zvichitevera kuziviswa kwaitwa nemasangano enhau yehurumende muLebanon kuti kurwisa nemuchadenga kwaitwa neIsrael kwaparadza nzvimbo inochengeterwa zvombo iri kuchamhembe kwenyika iyi. Hezbollah iri kurwisana zuva nezuva nemauto eIsrael ichitsigira Hamas kubva chikwata chemuPalestine ichi pachakarwisa kuchamhembe kweIsrael musi wa7 Gumiguru, izvo zvakakonzera hondo muGaza Strip. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navapanashe Nyamupingidza, avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakakurira kumhondoro kumusha from 2 years apa ntiunda richa sentin ah 18 years ndapedza chikoro timukura kwangu momo muchiri ndochikoro vandiri ku primary ndaingoto ndaimunhu yaingobata batawo asi kwana ndakanyanyira kwangu ruko ati ndichazokudrova then ndikadzira ma radio ndokauya futi kwangu stereki manema TV ndichidididi zvoti mbuya kumusha magetsi aitovepo pamusha boss pegara pakachema chaizvo tichibatanidza tunduko magetsi kusvika ndapedzawo ndatonyora then 2019 ndichipedza chikoro form 4 yangu ndipandakauya kuHarare ndakaita zvokugadza futi maradio ndikagadza rimwe zibva sikoro rangu so from scratch from mascript metal randaita kurisa because mumomzi wangu mama wangu anotengesa pamusika so ndainovahodhera kunoton kure kure nebhasikoro iroro zvatakura zvinhu chinda ndari kumusha ndifamba about 80 kilometers nebhasikoro iroro
bhasikoro iri raigona kufamba 80 kilometers panguva diki ranga rakagadzirwa sei
bhasikoro iri rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhudhu then isitaka malooks kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine then rato negearbox yari chero but gearbox racho engine yacho yaive nini zvokuti aivo ndikachovha padiki songochovha kana ka 1 ka 2 ka 3 rangoenda rega ndichifamba zvishoma nezvishoma ndichitoenda zvokuti nyanzori murova chaizvo chaizvo handaifamba zvokuti ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma ndaiwanzobuda nazvo kuma 4 na kuma 5 kuma 4 kuma 5 by kuma 2 oro papasi 11 ndaitenge ndasvika kukumhondoro tata kutomwa tini nevangu ndaidai so nenoton then ndosvika panonzi pakarina apo west bend sendring hamunyagori uko kupasi uko ndofamba ndodzoka futi rakanga risingafe bhozi rari dzadzi risimbi maheavy gage andaishandisa pakuweudha saka ndaishandisa maengo bas nemasquechubu maheavy juty chachoaya
mota vanhu vakawanda vaiona ichitenderera kune urongwa here hwekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka here
tiri apa pamotikari kwangu rungoda kuratidza vanhu kuti zvinezvi ndozvikwanisa bhozi ndikutoda sapoti yekutoti toita kana ma3 wheeler tumamotorbike tinotakura zvinhu shauku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira kuti tumamini tractors tumamotorbike tuma 3 wheeler tichingodaro so totiwana kumamisha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutenga vachitakura mafeji nechichichichi hozi mota tokwanisa kugadzira part 1 zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamuri kutaura izvi vangashanda nemi sei
okay chatonyanyoda like one pekuitira zvinhu panoda zihwehouse yerkero pekuitira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana neariko ariko mazuva anaya then ma3 wheeler acho ariko akatosiyana but ndangomaita pasketch saka even hurumende chaichaivo inofanira ndoyekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu izvi zvakaita sezvizvi bhozi kuno kuafrica varimi takazara navo tine varimi hobho kwanoita fodya vanoita chibage kwakasiyana-siyana kupasi kwenyika uko but vanhu vanonida tunhu kwaita sei itwotwo
vangada kukubatai vanogona kukubatai sei
vanobata vanobata pa 071-948-6353
kwanhasi togumira pano mazuva hurukuru yataita navapanashe nyamupingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndine Tawakancuve ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naIvan Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chesvondo rino patinokurukura nyaya dzine chekuita nechitendero dzakasiyana-siyana ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tine rombo rakanaka tine hurukuro nemuapostora wamwari vamartin matinenga vekuhis grace ministries pamusoro pamusoro pechunhu chinonzi bariga mukunamata mudzikereke mumamana mumaruwa. Ndinokuchingamidzai muapostora wedu, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri vedu vestudio 7, kwazwai mukoma Evans. Tinotenda nenhau yamasimudza, nhau yebarika yekuti shoko ramwari rinoti kubi nekuda kwenhau iyi.
Ngaigare yavhiwa zvayo, ngatibvei tapinda munyaya yatinayo nhasi.
Kana tikatarisa mushoko ramwari tinoona mabarika arimo anoitwa, asizve hatina patinoona panotaurwa kuipa kwebarika kana kunaka kwebarika. Zvichireva izvo kuti hakuna chimushoko ramwari munotsanangudzwa kuti barika rakashata kana kuti barika rakanaka. Asi Bhaibheri richinyorwa rinonyorwa richishandisa maevents echokwadi. Ndosaka tichiona kuti mune nhau dzebarika, mune vanhu vaive nebarika. Asi vanhu ivavo kunyange zvakadaro vane chikamu chavakaita pakuti Mwari vasvike pavanoponesa vanhu, kuti Mwari vasvike pavanoratidza rudo rwavo, kuti Mwari vazivikanwe. Zvisinei nenhau yekuti munhu ane barika here kana kuti haana barika.
Saka hakuna here vanozonotongwa wokudenga kunonzi kunotongwa vanhu nekuda kwebarika iri?
Tinokwanisa kutaura takasununguka tichiti Mwari havana munhu wavanotonga nekuda kwekuti ane barika. Mwari havana munhu wavanofevhera nekuti haana barika. Asi nhau iripo ndeyekuti mwoyo wako nekutenda kwako nekugashira kwako Ishe Jesu Kristu ndiko kunokuumbira ukama hwako kubudikidza naMwari. Patinozoona shoko raMwari raakutaura panhau yebarika kana kuti panhau yekuita madzimai akawanda, panhau yeutungamiriri. Panozotaurwa kuna Timoti pachinzi ipo anoda kuva bishop kana kuti anoda kuva overseer kana kuti anoda kuva mufundisi, anofanira kuva munhu ane mudzimai umwe chete.
Kuvamwe vaparidzwani vanoti mukadzi mumwe chete, murume mumwe chete.
Pakunamata kwatinoita hatigoni kutaura tichishoropodza barika, nekuti marriage yacho pachezvayo haisi nhau inoitwa naMwari. Marriage inhau yeculture, it's a cultural issue. Vanhu vaviri vatenderana pochizonzi pavane marriage. Saka kunaka nekuipa kwebarika hazvisi zvinhu zviri general, zvinhu zvinobva nekuda kweculture yenyu kuti muri rudzi rupi, runogashira here zvebarika. Kana izvozvo rudzi rwenyu kana culture yenyu ichigashira, ukatoita barika wagona. Asi kana culture yenyu isingatenderi, ukaita barika unengewo wakundikana.
Iwo mumagwaro awa seBhaibheri hapana here panotsiurwa kuita barika?
Bhaibheri iro pachezvaro uye naMwari pachezvavo havana kutsiura kana kugumbuka kwavainako pamusoro kwebarika, kunze kwekuti ari mubarika haakwanisi kuva mutungamiriri. Asi ari mubarika akatenda muna Jesu Kristu, naiyewo anoponeswa. Ruponeso rwakazara runofanana neuyo asiri mubarika.
Zvinovatende havazoti here muri kuti vaite zvavo madiro aJojina?
Zvichida mutendi wanhasi achinzwa matsananguriro andiri kuita anogona kufunga kuti saka kana Mwari vasina basa nazvo ngaakungoita madiro aJojina panhau yebarika iyi. Chokwadi chaicho ndechekuti ukaita barika denga unoriwana, asi uchiri pano panyama nemadzimai ako iyayo inenge iri nyonganyonga.
Aiwa kwanhasi, chiregai tigumire ipapo. Ndinoda kukutendai Apostle Martin Matinenga kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinokutendaiwo nemi kunge mange muchifamba nesu muchirongwa chesvondo rino. Tinokupai chimwe zvakare, svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenabu chedynamos FC charowa wange FC pamusha payo munandare Colliery umwe chipangano isingawanzoroveka zvekutamba. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminetsi makumi matatu nematanhatu emutambo. Izvo zvaita kuti Wange FC irohwe munhandare inotyisa Colliery umo chikwata ichi chiine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore. Kukunda munhandare iyi kunofarira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iri kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup. Muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa Mushunje vanoti
fans of Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius Bhunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti imba haiva kwene zuva rimwe chete, vachiti mangombe anofarira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi.
Munhu anopuwa nguva, munhu anopuwa nguva, apuwa mukana tengetizoona kuti aiwa kana atadzwa tengetizotaura kuti aiwa pa vakundikana nekuti aitamupa mukana.
Kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi maviri nemanomwe, mapoints gumi nemaviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19. Wange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe iine mapoints gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita mashiripiti kuti irambe iri mugungano iri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 0 Tier 1 0, Islanders 2 Blower Chiefs 0, Caps United 0 Erentals 1. Vatsigiri veCaps United nhasi vanga vachiimbawo kuti murayiridzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku. Billiards abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa, vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: FC Platinum 39 points, Ngezi Platinum Stars 34 points, Simba Bora 34 points, Manika Diamonds 33 points. Murayiridzi weNgezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Tekshua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare.
I think kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as Ngesi Platinum.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Tier 1 19 points, Cheguru Pirates 17 points, Wange 12 points, Arineo Movers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvinguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende uye varisachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze vachirapwa. Mumwe murume wekumbire kumashandaland central anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Chikwata cha Dynamos chinorwa wange FC 1-0 pamusha payo mumutambo Castle Lager Premier Soccer League. Tabatashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voenews.com. Anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai muina Standikile Muhlanga.